Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushure mekuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau, bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti vanhu vasachichidzirwa asi vanyorese kuvhota. Dare remuSouth Africa rinoti hurumende itore goridhe rakapinzwa munyika iyi zvisiri pamutemo naTashinga Nyasha Masinhire weZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yokukonzera mhirizhonga pamusangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change nevatori venhau paMedia Center muHarare nezuro. Vanhu ava vakabva vapeta anoshandiswa neCCC mukuzvishambidza nezvimwe. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokashamadzwa zvikuru kuti hapana chakaitwa nemapurisa vakanga varipo kunze kwekurega vatsigiri veZANU-PF vachikonzera mhirizhonga nekukanganisa musangano uyu. Muzvare Mahere vanoti bato ravo haridzokeri shure vachiti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kupedza zviri kuitika izvi.
CCC yanga ine press conference yanga ichifanirwa kutanga ningwa dza12:00. Kuma 11:45 kune mayouth eZANU-PF asvika panzvimbo yatanchiitira paMedia Center. Vakatanga kubvarura mabhana edu angasetwa nekukanganisa urongwa hwangwaitwa. Saka tinozokwanisa kutanga hedu na12. Mayouth edu nesecurity team yakurumidza kubva yasvika panzvimbo kuti tiwane kutanga.
Mapurisa anga asipo here? Sei vasina kupindira vachichengetedza runyararo?
Chatishamisa isusu ndechekuti mapurisa anga akazara, riot yanga yakazara pasi pese, asi vasiya vakomana veZANU-PF vachiba zvinhu zvedu. Tinoziva isusu kuti vanga vachida kutipinde mumhirizhonga kana kutiite zveviolence kuti isusu tizosungwa ivo vachisiyiwa. Asi isusu tatiaiwa, isusu tiri kuda rugare, hatisi kuda nyaya dzemhirizhonga, tiri kuda kungoita sarudzo dzedu pachena maererano nebumbiro remutemo, hatisi kuda ruzha nevakomana kana kuti vamayouth eZANU-PF.
Saka advocate Maere, zvino kana mapurisa asina zvaambotaura kana kuita, imimi sebato moita sei nazvo?
Mapurisa hapana chaataura, ndo zvatishamisa. Asi vakuru vedu vari kunoita maripot kumapurisa. Asi chinongotinetsa ndechekuti ZANU-PF iri kushandisa mapurisa kuti vakwanise kuita mabasa avo iwayo, nokuti pose patinoripota kumapurisa hapana chinoitwa.
Citizens Coalition for Change ichaenderera mberi here nekutsvaka rutsigiro musarudzo idzi?
Sarudzo hongu dziri kuendera mberi. Isusu tinongoyambira veZANU-PF vose nevezek nemapurisa kuti ngatiite sarudzo idzi murunyararo, ngatitedzere zvinotaurwa nemutemo kuti election ngaive iyo iri free and fair. Sarudzo ngadzive pachena, munhu wese akasununguka kuti akampeine pasina mhirizhonga. Hatingaiti nyaya yekuti ZANU-PF kungoita press conference chete vatanga nyaya dzemhirizhonga. Tinoziva kuti ZANU-PF haisisina vanhu, haisisina support, ndosaka yakushandisa nyaya dzemhirizhonga kana kuti kumbunyikidza vanhu, nokuti vari kuziva kuti vanhu havachada, vakuda hurumende nyowani.
Advocate Mahere, munotiiko vanhu vose neva tsigiri wenyu varikusangana nematambudziko erudzi urwu pamisangano yenyu.
Isu shungo ya ambira munu wese kuti nga registe kuno vota no kuti sarudzo dzasvika. Isu stozi ya kuti triple C chakunda musarudzo dzemuna 2023.
Avo vange vari vakafano bata chigaro chemutauriri weSeeds and Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakatora zviri pamutemo zvidimbu zvegoridhe makumi maviri nezvitatu zvakawanikwa zviine chimwe chizvarwa cheZimbabwe panhandare yeOliver Tambo International Airport icho chaiedza kupinda nazvo munyika iyi. Izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court remuJohannesburg nezuro wekuti tashinga nyasha masinire arasikirwe negoridhe iri rinokosha mamiriyoni mapfumbamwe emarands kana kuti 9 million rands kana kutiwo zviuru mazana mashanu nezvina zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $504,000 iro aida kupinza zvisiri pamutemo munyika iyi. Masinire anotarisirwa kudzoka zvakare mudare mukupera kwegore rino. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa zvakanyanya nemari kuburikidza nekuburitswa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe nezvimwe zvicherwa. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti danho rakatorwa nedare reSouth Africa ndizvo zvinongoitwawo kwese kwese kunenge kwaitika mhosva yakaita saiyoyi.
Ini ndinofunga kuti danho rakatorwa nedare rekuSouth Africa ndo zvinotarisirwa zviitike kana paitika mhosva yakaita saiyoyi yatakanzwa yakaitwa nechirara cheZimbabwe nyasha nekuti awanikwa aine zvunhu zvaasingafaniri kunge ainazvo kana kuti zvaasina kutaura pachena kuti anazvo panzvimbo isiriyo ende zvaitikira munyika yeSouth Africa. Saka zvaitika izvi ndo zvinofanira kunge zvichingotoitika. Asi chandiringade kuti titaure ipapa ndechekuti handisi kuti nyasha goridhe raakabatwa ainaro nderake. Panofanira kunge paine nyaya iri kumashure kwenyaya iri kutongwa nedare. Chatingade kuziva ndechekuti rambobvepi goridhe iri uye rinananani mukati maro nekuti ndokurasikirwa kuri kuita nyika yedu neupfumi hwayo husingabatsiri nyika. Saka inyaya ine mibvunzo yakawanda chaizvo vaKandemiri.
Asika Professor Mukonza, tinoona kuti dare rapa mutongo uyu kana kuti ratora danho iri iyo nyaya iyi isati yapera kumatare, tinonzwa kuti murume uyu masinire anototarisirwa zvakare kudzoka kudare kupera kwegore rino. Zvinozosiya papi akachenurwa nedare?
Hongu ipapo pane mukana hapo wekuti ano asi mamiriro yakaita dare rinenge raongorora ratoona kuti mukana wokuchenurwa panenge pasina nekuti matare anoshanda nezvavanenge vachiona yatingati muchirungu evidence. Saka ndinoona sekuti dare rinogona kunge rakaona kuti umbowo huripo huri kuratidza kuti hai pane zvakawanda zvisina kumira zvakanaka panyaya iyi.
Matauro wenyaya yekuti zvinhu zvakakosha kuti paonekwe kuti iro goridhe racho raimhenge rabva maoko mani kuti kuzosvika ipapa pakubatwa, munofunga here imi kuti kupinda kwenyaya iyi kumatare idzimhosva kunogona kufumura kuti goridhe rakabva kupi kuZimbabwe?
Handifungi kudaro nekuti vanhu ivavo vanobatwa vaine goridhe vanenge vakaita chitsidzo nekwavanenge vakawana goridhe iri kuti vasadure chokwadi pamusoro pechokwadi chaicho chinenge chichinyatsoitika. Nekuti nyaya iyi tinoziva kuti inyaya yagara ichinetsa muZimbabwe panyaya dzekumafambisirwo ezvicherwa nemari inobva kuzvicherwa. Tinoziva kuti mugore riya hurumende yemubatanidzwa yegovernment of national unity vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vakambotaura zvakanyanya pamusoro pekusafambiswa zvakanaka pemari dzine chekuita nezvezvicherwa. Saka nyaya idzi nyaya dzagara dziri kunetsa muZimbabwe. Saka handina chivimbo chekuti kuendeswa kwenyaya ili kudare o kupindira kwedare mwenyaya ili kumeza kutitizwe chokwadi chaisho
avo vange wari vanongorora zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa na Jonga Kandemiri weStudio 7. Mwedzi uno wambudzi, mwedzi unocherechedzwa chirwere cheshugar kana kuti diabetes pasi rese. Masangano anoita tsvakurudzo uye achibatsira mukurapwa kwevane chirwere ichi ari kutsigira nekushambadza mabasa avanobata. Musi wa 14 mwedzi uno richange riri zuva rekucherechedza urwere uhohu pasi rese. Dingindira regore rino rinoti dzidziso yekuchengetedza ramangwana kana kuti education to protect tomorrow. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi muchirwere cheshugar uye vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti.
Mwedzi wambudzi ndiro mwedzi wakawanikwa pasi rose kuti tishange tichishambadza nezve vanhu vanorarama nechirwere cheshugar ravanoti diabetes muchirungu. Ndiwo mwedzi wekuti isu sevanhu vanorarama nechirwere cheshugar nemaorganization ese anomiririra nyaya dzevanhu vanorarama nechirwere cheshugar yavanenge vachidzidzisa vachienda kunyange kuenda pamaradio, pamatv, pamanewspaper vanenge vachitaura nenyaya dzezvediabetes vachitaura kuti kuti munhu achizonge akuzonzi anosvika pakuzozvinzi anotora mapirizi eshugar chii chinenge chambotariswa, chii chaanenge ambonzi, tinenge tichizama kuda kuti tiite sei. Sei munhu achitarisirwa kuti kana achinge abatwa nechirwere ichi, sei achitarisirwa kuti anofanira kunge achitora mapirizi akadai so. Ende huye kuti munhu achona azonzi ave kurwara neshugar, chii chaanenge achiita? Vanhu vachiudzwa nezvinhu izvi. Nekuti pamwe mukutaura kwedu kwatinenge tichiita mumwedzi uyu, tinogona kunge paine vamwe vanhu vari kusangana nezvinhu zvatinenge tichitaura kuti ukanzwa uchida kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi kazhinji, ukanzwa uchinzwa nzara nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuda mvura yakanyanya nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kupera simba nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuoma mukanwa nguva doko doko, zvimwe zvezvinhu zvatinotarisirwa kuti kana uchinge uchisanganisana nezvinhu izvi unenge uri panjodzi yekunzi unge unorwara neshugar. Saka munguva iyi tinenge tine mishini tichitotesta vanhu mahara pachena chena, ndo zvatinenge tichiita mumwedzi wambudzi, tichitesta vanhu kuti haasi here panjodzi yekurwara neshugar. Vanhu vobatsirika nekuti zvinokwanisa kunge zvichivadhurira kazhinji zhinji kuti munhu aende ega kufamasi, munhu angu unotadza wozvifunga kuti ndingade kuenda kufamasi ndonotestwa kunzi ndine chirwere.
Saka iro zuva rechirwere cheshugar rediabetes day rinozocherechedzwa riini mumwedzi wambudzi iwoyu?
Zuva rediabetes day ratinoti World Diabetes Day muchirungu rinoitwa musi wa 14 mbudzi. Iro ndiro zuva ratinenge tichirangarira kuzvarwa kwemurume anonzi Sir Frederick Banting. Avo vanova ndivo vakakwanisa kutsvaga kuita maresearch kuti vakwanise kuziva kuti chii mushonga unokwanisa kubatsira munhu anorarama neshugar unoshanda sei, chii unomboitwa sei. Mushonga wavakadiscover unonzi insulin vakatopiwa yatinoti Nobel Prize yekuti munhu anenge aita tsvagurudzo dzisati dzasvika pasi rose. Tichitarisa izvezvi ndiwo wega mushonga unoshanda for treatment. Tichitarisa futi kuti shugar isati yava neyatinoti cure, chingoripo chete mushonga unoita kuti munhu akwanise kurarama mazuva yake achiendeka mberi. Ndizvo zvatinenge tichirangarira musi wa 14 mbudzi.
Ko, ini makapinda mune zvediabetes nenzira yei?
Ini ndakapinda mune zvediabetes izvi nekuti inini ndakabatwa kuti ndaiva nedenda rediabetes muna 2010 mumwedzi wazvita. Saka kubva ipapo ndakararamawo makore angu anokwanisa kuita manomwe ndisangambodi kana kunzwa nezvazvo, ndisingadi kana kutaura nezvazvo. Asi pandakazenge ndaendawo kumusangano wandikanosanganawo nevechidiki vezera rangu, ndakaona kuti anawo zvinhu chakanaka kuti ndinge ndichishandisa izwi rangu ndichidzidzisawo ndichitaura nemaexperiensi zvinhu zvandosanganawo nazvo kuti ndikwanise kukurudzira mumwe munhu. Mumwe munhu akwanise kuona kuti hakusiriko pakuguma kweupenyu, tinokwanisa kuita zvose zvatakanga tichifanonge tichingoita. Kana waifana kungova chiremba unongoita chiremba, kana waifana kuva mechanic unongoita mechanic, kana waifana kuva teacher unongoita teacher. Chero uchirwara nechiro cheshuga ndizvo zvinhu zvakazoita kuti ndizoda kuva kuti ndidzidzise nezvazvo.
Zvimwe zvezvirongwa zvamuri kumhanya nazvo pari zvino ndezvipi?
Sama projects andiri kuita panguva ino ndine yatinoti a podcast yanenge ndichibedza ana chiremba vanhu vanorarama neshuga nevanhu vanochengeta vanhu vanorarama nechirwere cheshuga. Tichivabvunza kuti zvizvinhu zvavanosangana nazvo, machallenges avarikusangana nawo ndeapi, vanozvikunda sei mukurarama kwavo nevanhu vavanorarama navo. Ana chiremba votaurawo kuti mibvunzo yatinosangana nayo muzvipatara ndeiyi, kana kuti munhu akwanise kubatsirika zvakanyanya anofanira kuita sei, chichinje anotarisirwa kuita kuti zvinhu zviendeke.
Kune veruzhinji vanodawo kunzwa nezvekuti vangabatsirwawo sei mumabasa enyu amunoita iwaya namunoitira vamwe vane denda reshuga iri, vanokuwanaiwo kupi?
Vangadewo kunzwa zvizhinji kubva patiri, tinongoti munokwanisa kuenda paFacebook kana patinoti paLinkedIn motsvaga kuti tinotenda dzikiti. Kana paFacebook pane page ratinoti Zimbabwe Diabetes Association, munokwanisa kutsvaga nezvaro, tinenge tichiisa information motsvaga kana muchida kuzoziva zvakawanda nezvatinenge tichiita. Mukada kuenda futi paInstagram kana paTwitter munongonyora kuti tinodzikiti, munondowana ndiripo. Zvinobatsirana tichienda mberi. Hazireve kuti ndine ruzivo rwakanyanya, asi tikasangana tikava pamwe chete tichisheya ruzivo rwatinaro tinokwanisa kusvika mberi.
Avo vanga vari mumiriri wesangano reZimbabwe Diabetes Association vatinotenda dzikiti vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti masangano anorwira kodzero dzemadzimai dzinoti kumbunyikidzwa nemhirizhonga kumadzimai zvinofanirwa kuregerwa, vachiti panofanirwa kudzikwa nzira dzekutevedzwa nemapato ezvematongerwo enyika zvichitevera kurohwa kwemadzimai anoita zvematongerwo enyika. NewZimbabwe.com rinoti mushure nekutonga kwedare reHigh Court, Zimbabwe Republic Police yabhadhara mari inoita miriyoni remadhora kune umwe murume akapfurwa akakuvadzwa nemupurisa Kelvin Majima muna 2018. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei paStudio 7 pano, inini zita ndinonzi Dennis Mabera paCape Town panapa. Varume, ndinonasi kuti chaita problem yakakura futi pamaelection ari kutera iwaya. Zvinodii nekuti Zano PF ukaibvunza kuti vanhu venyu vatikanganisira vanoyoti havasi vedu, vanhu vedu munodii vanhu sevetriposi, isi hatisi vanhu vokurova vamwe vanhu. Modii kubata vanhu vanonga vakanganisa pamunonga muri ipapo movasunga netambo chaibvo, hamuna cheni kani masunga. Muchizodana kuti modii navo mapurisa mavatora kuti asunga vanhu vava chedu tikanganisa pamusangano wenyu, because ikaezvino tikashaya kuti Mwari atitungamire katiwini futi pagore rinotevera iri. Saka sungai munhu kuti musamurova, nekuti kana mukarova munhu imi futi munoitwa vanhu vakashata, kunzi mava kusungwa. Saka panodii apo kuti vanhu vabatwe vasungwe panzvimbo iyo yavanenge vaitira musindo wavo iwoyo. Plus zvimwe zvazvo kutoroka vanhu vakabata mumadzimba zvaizvo, itai alert manext door nemanext door, uchitoziva kuti uri munhu wengu wezanopera. Votoita manext door vari alert, zvokuti vakangoti pindepinde chimwe achipinda murumu chitofona kuti pana vanhu vari panapa vanoda kutora baba kana mai vepano. Vanhu ngavaite zvinhu zvokuchenjera chenjera, tisavata vakomana. Zano PF iri kuti ndivo vanhu vashoma shoma samuZimbabwe, asi kuti vanotiita sekuti vane musindo zvekuti vagara vachiziva kuti vanotirova, havatipika nachanzi, vanotiuraya. Saka munodii kuita mabasa akaita saka kuti pamwe zvingaita nani here, handizivi. Ndotenda hangu.
Toro ndiri paPretoria apa, ndoti hei, kuvira kuti machifi nemahedhimeni vatova nesaidhi kakuti ndivo machifi nemahedhimeni, havafaniri kunge vaine saidhi. Kuzotiwo vakuru vechechi vakutoti Mwari ndimunangagwa, kana vachinzi vakurudzire vanhu vavhotere munangagwa, rakuti machechi hapasina kunamata yavapolitics. makandiwa wamapendekezo kuchechezi wakupata kwenye sana pia kutoa wao wamobilize wana wakupoma maeni ndio wana wakanga mu wanyato kuyeuka kuti zvinhu zvongo itwa foremete kuti wanhu vavote after my vote hapana chavanowana ndio wana wacho ari kuwa wachena ndo vasingafungi kuti hatina mabasa tirikutambura pedzezo mapiwa izvozvo prize hamuna kana prize yamunobvumirwa kutageta sevarimi kuti tarima zvirimwa zvedu todawo kutengesa zvirimwa zvedu hapana kompetita.
Ini ndiri kuisa hangu meseji ndiri kuno Joni ndataura nemuchembere nhasi tuku vachitonditi vanga vaitoenda kunonzi kwamaringire kundopuwa mbeu but vasvika vakadonzi kwaimaringire iri kwachivi kumasvingo vatosvika vakanzi nhasi mbeu hatichapi vanhu vesisi tinongopa vanhu vezano. Zvino iri nyaya yangu yandinayo ndeyokuti ko sisi vanhu vari kunyimwa mbeu vanhu vanogara kumamusha vanenge vasina kana pauchouviri vanozoitawo sei vachidawo kuti varime nokuti zano inenge ichitobata vanhu pfungwa ichiti tokuri pai mbeu izvozvi muchavaka kuzvoita kupai tractor tokurimirai isi totoda shanduko ndizvo chaizvo chaizvo badzimwe nguva unokwatiri kuno kujonje itotamburawo kutoti tirarame mubereki woda mbeu mbeu toshayiwa mbeu mabagwe kuti adonhedzichirwa akadaro aya hazvibudi anenge achizoda fertilizer kana mafudze mufudze mombe dzakafa kuchina mufudze saka tinopaitawo sei dai sisi yachigonawo kuti ichake chirokapu hayo yekungopawo vanhu vatsigire vaitwanawo chirokapu kapu zvayo zviri nani tikangwanawo kapu ungodonhedzerawo mabagwe iwayo mashoma nokuti pamoda tirarame nokuti zvokupadiza neyatikanya zvinodawo kuchinzi kushaya fertilizer futi havapisivesisi saka pamwe pachona tinopedza tangoti regai timbotsvendeka zvesisi tiende kuzano nokuti tinenge takushayiwa plani yekuti topaita sei tiita kushaya plani yekuti topaita sei ndorega kurima here ndodii. Vazhinji vanoenda kuzano kunopuwa mbeu vachiti vanhu vezano but asi vari vanhu vesisi asi vanopedzisira vatobiwa pfungwa dzavo vatoona kuti zano yakanaka nokuyati pambeu havachatarisi kuti aiwa mazano yangokurangarirai chinguva icho chitukutuku nembeu asi mangopedza izvozvo havachatozivii.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvakavhota nezuro musarudzo dzinonzi dzinokoshera mapato maviri eDemocratic Party nebato riri kupikisa reRepublican Party. Mavhoti ari kuverengwa izvozvi kuchinzi zvimwe zviri musarudzo idzi zvichazivikanwa mushure memazuva mashoma. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha avo vari pakati pekutarisa mamwe mavhoti achiverengwa kuti vatudze zvavari kuona. Profesa Masocha, makadiniko?
Tiripo, makadiniko.
Ndimi makangotarisa patelevision kuona kuti mavhoti ari kufamba zvakadini. Chii chamuri kuona?
Tiri kuona kuti pana makakatano asi pari zvino padzimba mbiri idzi dzesenate nehouse of representatives tinoona kuti maRepublican achiri pamberi, kuSenate vari pamberi bijana vava nama navanhu 46, uku maDemocrats vane 45, makakata vanandiwo kuti vasvike pa51. Tozotarisa isu kumaHouse of Representatives uku kunodiwa kuti party inge ichihwina mavhoti anokwanisa kuita 218 zvichikwira. Tinoona kuti maRepublican ari kusvika kunana 188 pari zvino, maDemocrats ari pa129, asi kuna mavhoti akawanda mamwe achiri kuuya, achiri kuzoona mufananidzo wacho, mamwe achanonoka. Saka zviri kusarudza vanhu, takatarisa izvozvi izvi tinoona kuti maRepublican ari kupomera mhosva hurumende yava Joe Biden kuti imitarisai muone zviri kuita upfumi hwenyika, kunyangwe mabasa ari kwasi zvino zviri kukwira. Tarisai muone zviri kuita vanhu vari kuurayana nepfuti, mugozotarisazve vanhu vari kubva kune dzimwe nyika veimmigration, nemari yamuri kupedzazve kumuchisapota Ukraine uko, ndo zviri kuita maRepublican. Asi nyaya huru chai chai yatiri kuona inenge iri kutevererwa navagari vomuAmerica mavhota vachivhota inyaya youpfumi hwenyika. Asi tichida kunyatsokuongorora zvekare, tinoona kuti imwe nyaya iri kukurumbira chaizvo inyaya dzekodzero dzamadzimai kubvisa nhumbu, dzinonge dzinosapotiwa namaDemokrata achiti aiwa, mudzimai wega wega ngaave iye nechokuita nenhumbu yake. Mwari uriko wakamirira isu uchandotonga munhu iyeye, maRepublican achiti aiwa, zvamwari ngatimbosiya pasaidhi apa, titonge vanhu nomutemo wokuti hakuna mudzimai unobvumidzwa kubvisa nhumbu. Saka kuna vanhu vakawandavo kumaDemocrats uku vari kusapota maDemocrats anava Joe Biden, nokuti vari kuti vakadzi ikodzero yavo, munhu ngaandopedzerana namwari kana aita zvaaita. Zvekare vari kuti imi maRepublican ndimi munobvumira vanhu kuti vange vachiva nepfuti kana vanhu ivava vozofurana, maakutipomera zvemhosva yachichitonga. Zvekare maDemocrats vari kuti imi maRepublican pose pamunoruza munoti tabirwa, saka demokrasi iri papi? Utongi hwechechetera hunero, kungoti munongoti chete pamahwina ndo pemee musina kubirwa, asi pamaruza moti tabirwa. Zviri kuvhiringidza utongi hweAmerica izvozvo, zvakazoita kuti January 6 vaTrump vakurudzire vanhu kuinda kunotora masimba House of Representatives, handi izvo zvinomirira America izvozvo. Saka pari kupomeranwa mhosva idzodzo, vanhu vokuna mamwe mastates vari kuona zvinomusoro zvava Joe Biden, asi vamwe vanhu vari kuona zvinomusoro zvamaRepublican, nyangwe manhamba akadai zvavo ike zvino kuti maRepublican vari pamusoro, hazviratidzi kuti vanogona kuwina dzimbabiri. Asi neimwe nzira vanogona zvekuwina, nokuti mavhoti achiri kuverengwa.
Ko icho chinoita chinoitika kubato rinowana rinowina imwe House of Representatives kana kuti Senate, chii sei vese vachida kuti vakontrole maparamende maviri wayayo muchidimbu?
Maparamende maviri awa ndio kune simba routongi hwapuresident. Saka President Biden zvavari ipapa kana vakaruza dzimbabiridzi maHouse of Representatives, ndio kunobva mutemo ikoko. Vakaruza izvo zvirongwa zvavo zvavakavhoterwa zvavaripo pabasa kuti vaite, hazvizobudiriri, nokuti matongerwo anoita America ndio kuti president weAmerica unotora chinzvimbo asina kana sendi, achipromisa vanhu kuti kana ndikahwina ndichazoita zvakati, ndichazoita zvakati, ndichazoita zvakati. Mari yacho unenge aiwana kubva kudzimbabiri. Zvino kana dzichinge dzichikondirorwa neimwe pati, havana chavanowana. Zvavakapindira pabasa hazvizobudiriri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Professor Masocha vari kuOhio vachitiunzira zviri kuitika mukurengwa kwemavhoti muAmerica. Tinotenda chaizvo Professor Masocha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mushure mokuvhiringwa nezuro pamusangano wavo nevatori venhau, bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosvera zvakanaka.